Mukoma wa Chiwaya, wa Johannes Chiwaya, vachiva wana munin'ina wavo akafa pedyo nepamba pake, akatarisa mudenga, achibuda zvinhu zvichena mukanwa, asina hembe, bhande rake rakasunungurwa, uye aine zvinhu zvake zvose zvinosanganisira mari nenhare mbozha. Vatise maonero avo vanofungidzira kuti munin'ina wavo akadyiswa muchetura kana kuti akadzipwa akafa nekuda kwezvanga zvichibuda mukanwa make.
Tashika panzvimbo yanga ari 5 houses after paimba yedu. Tashika akarara akatasa mudenga, shiti pamusana pake, one boots yakabva gumbo, one rakagonya, bhandi rakapinurwa. Maindotora gumbo izvino, tatora gumbo izvino, ndavavhara. Ndavavhara ndavatazoenda kupolisi. But maonero angu, handisi professional, handisi doctor. Kana asina kuitwa choking kudzipiwa food poison because anga achibuda zvinhu zvichena zvichiirira nomatama muso dzichiirira nomaziso ndomaonero andazviita. Saka patakangomirira kuti dokta akauya toita postmortem toona kuti chichaitika. But I'm suspecting kuti adzipwa kana kuti aisurwa food poisoning. Because muhomwe make mamune foni nemari dzake dzese nechibage chaanga chirakidza kuti ambodya dai anga iri mbavha asina kumbobvira aita se asiwa nefoni nemari dzake.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaIan Kowera vati hapana zvavangataure pamusoro penyaya yekufa kwavachiwaya vachiti mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Asi bato reMDC rinoti rinofungidzira kuti nhengo yavo yakapambwa ndokuurayiwa nevanofungidzirwa kuti vasori sezvo nhengo dzavo dzinotungamira matunhu makanzura pamwe nevamiririri muparamende dzainge dzichitsvagwa nekwevanofungidzirwa kuti vasori mumasvondo maviri apera nekuda kwekuratidzira kwaida kuitwa munyika mwedzi wapera.
Ndingangoti kwemavhiki matatu nemaviri apera maparty deployees edu, macouncillors, top provincial leadership, maMP, masenators, vanhu vanga vachitsvagwa. Saka preliminary investigations edu ari kunongedzera ikoko kuti zvakaenda towards abduction, suspected abduction and murder.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yaasina kudya. Sangano rinomirira kodzero dzevanhu munyika reZimrights rinoti riri kushushikana zvikuru nekufa kwevanhu munyika nekuda kwekutsigira bato ravanoda. Mukuru weZimrights vadzikamai Bere vanoti mashoko ari kufamba ekuti vachiwaya vaiteverwa nevanofungidzirwa kuti vasori zvinoburitsa pachena kuti munyika hamuna kugadzikana sezviri kutaura hurumende.
Vanonzivo vanga vane mazuva vachitivo vane vanhu vari kuvateera vavanofunga kuti vasori. Iyi nhau inotiratidza kuti munyika medu hamuna kugarisana zvamuchose. Tava nenguva yakareba tichingoitisana naro zvichinzi nevamwe hakuna crisis, vamwe vachiti tiri kuita basa rekutotya, vamwe zvozonzi muri kunyepa. Tinosvika riini tichingonhakurirana nyoka menyu? Isusu seZimrights tinoona kuti zvaiva nani kuti dai sevana veZimbabwe tagara pasi tataurirana nyaya idzi timise bongozozo riri munyika medu.
Kubva musi wa30 kurume kusvika pari zvino, Zimrights inoti vanhu vana vafa zvisina tsarukano uye vamwe vanodarika 20 vari kutiza mudzimba dzavo vachitya kusungwa. Mutumbi wavachiwaya uri muchipatara chemukaroi wakamirira kuti ongororwe kuti chakakonzera kuti vafe chii uye zuva rekuradzikwa kwavo harisati raziviswa nehama dzavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.